Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro yakanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kukadzi 12/2022. Makateerera kuStudio 7 nepinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU-PF roramba mashoko ekuti riri kuda kuti munyika muve nebato rimwe chete rezvematongerwo enyika nekusunga triple C mbira dzakondo.
Hatina one party state. Ndokusaka kuine musangano mikuru yakaita sana ZANU-PF. Kwoitawo misangano mudoko yakaita sana MDC nana SCCC nana NCA. Vose iwavo vane kodzero kuita zvematongerwo enyika muZimbabwe.
Asi bato rinopikisa retriple C rinoti munyika maberekera ingwe.
Sezvaunongoziva kuti Zimbabwe yese, I think pane chisungo chakaitwa nemapurisa achishanda pamwe chete neZANU-PF kuti maprograms etriple C hafaniri kuenderana mberi. Triple C haifaniri kusangana nevanhu.
Vanhu vanodarika zvuru makumi maviri nezvisere vafa mushure mekudengenyeka kwenyika kwakaitika nemusi wemuvhuro muTurkey nemuSyria. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato riri kutonga reZANU-PF riri kuramba zviri kutaurwa nevanopikisa kuti rave kuda kuti munyika muite bato rimwe chete kana kuti one party state, sezvo riri kupomerwa mhosva yekushandisa mapurisa sembato kurambidza bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuita misangano. Musarudzo dzadarika dzemabielections uye muongororo dziri kuitwa nemamwe masangano zviri kubuda pachena kuti mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa ndivo vachakwikwidzana zvakasimba nemutungamiri webato reZANU-PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu. Asi VCC vanoti kunyange hazvo vaMnangagwa vave nemakore vachitsvaga rutsigiro, ivo vari kurambidzwa kuita musangano nemapurisa achishandisa mutemo weMaintenance of Peace and Order kana kuti MOPA. Magweta ataura neStudio 7 ati tsamba dziri kubva kumapurisa hadzisi pamutemo nekuti hadzisi kupa zvikonzero zvekumisa musangano iyi kunze kwekungoti bato iri harisi kutevedzera mutemo. Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati hachisi chido cheZANU-PF kuti munyika muve nebato rimwe chete.
Munyika yeZimbabwe hamuna mutemo unorambidza vanhu kuita zvematongerwo enyika nemapato avanoda. That is why we are a multi-party democracy. Hatina one party state. Ndokusaka kuine musangano mikuru yakaita sana ZANU-PF. Kwoitawo misangano mudoko yakaita sana MDC nana SCCC nana NCA. Vose iwavo vane kodzero kuita zvematongerwo enyika muZimbabwe. Kumbiro redu remutemo rinotitendera nokuvatenderavo kuti vaite misangano yavo. Saka zvavari kutaura zvekuti musangano weZANU-PF unoda kuita one party state vari kunyepa.
Asika vari kuti vari kurambidzwa kuita musangano nemapurisa zviri kuonekwa nemunhu wese munyika.
Mashoko okuti vanorambidzwa kuita misangano namapurisa inyaya dzatangonzwa nokujaira nokuda kwokuti nguva nenguva ndozvavanozama kuita vachiziva kuti vanoda kutsvaka zvikonzero zvekuti kana vachinge vakundikana musarudzo vozoti hatairambidzwa kuita misangano. Mingani misangano yavanoita mazuva ose, nhasi vozoti varambidzwa kuita misangano nemapurisa.
Asika tiri kungoona imi veZANU-PF kunyanya muchiita misangano, vamwe vachiti vakasungwa mbira dzakona.
Isuwo somusangano weZANU-PF tine imwe misangano yatinoita neimwe yatinotokundikanawo kuita nokuda kwokuti mapurisa anenge atipa zvikonzero zvakasiyana siyana. Zvose izvozvo tinozvitambira asi hatimhanyiri kumapepa nawo tinoramba tichironga kusvika taona zuva rinenge ratenderwa namapurisa. Saka hatidi vanhu vanotsvaka utane mugate. Kana vachinge vaona zvematongerwo enyika zvichivanetsa, vadi havo kubatsirana vachisakura minda kuti nyika igova namaguta.
Kunze kwekurambidzwa kuita musangano, vanopikisa vari kutiwo nhengo dzavo dziri kurohwa dzichishungurudzwa zvikuru kumaruwa, asi hapana chiri kuitwa nemapurisa.
Nyaya yemhirizhonga ingori zvenyaya yavanoshandisa nguva dzose kuti zvadai zvadai. Toziva kuti chavanenge vachitsvaka kuti sarudzo dzinza dzina kufamba zvakanaka, ndokusaka vakadyiwa vakarusa.
Mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Asi ongororo yakaitwa nemasangano akaita seZimbabwe Human Rights NGO Forum, University of Cape Town neUniversity of Zimbabwe iri muJournal of Democracy, Governance and Human Rights in Zimbabwe yakaburitsa pachena kuti mutemo weMaintenance of Peace Act kana kuti MOPA wave kushandiswa kumbunyikidza vanopikisa hurumende, ichiti mutemo uyu uri nani pane waipo kare wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti sei veTripC vari kurambidzwa kuita misangano. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakamboudza Studio 7 kuti zvekurambidzwa kwemisangano zviri kumapurisa ari kumatunhu, kwete kumahofisi makuru makuru. Asi vanopikisa vanoti havo uku kuwanda nemunwe. Vachitaura neStudio 7 mutauriri webato reTripC kumanikaland vaTrevor Saruaka vati nezuro kunyangwe vaimbenge vapiwa mvumo yekuti vaite musangano wavo nemapurisa vakasangana nematambudziko. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nezuro meeting yedu yatanga takaclearwa nemapurisa ekunyanga yataida kuitira kunonzi kumapako business center, yakanga yapinda dambudziko rekuti mapurisa anga akushandura magoposts vaakuda kutidzivisa kuenderera mberi nemeeting iya. Asi varivo zvakare vakanga bhenge vatipa mvumo yekuti tienderere mberi nekuti takaapplya tichishandisa MOPA last week on Saturday, tikapa nguva inotarisirwa yacho tikaedza kudayira yese mibvunzo inodikana kunzi tinge tichicherechedza patinoita maapplications.
Saka chii chakazoitika?
Nezuro makuseni patanga taamunzira kuenda kumeeting iyi takaziviswa kuti mapurisa chief Saunyama akambenge asvika pavenue achiti meeting iyi inoitwa sei munzvimbo yedu, mukana yakabvumidzwa munhu wacho akabvumidza asi kuziva zvaari kuita. Saka takati vakomana vedu vaudze vanhu ivavo mapurisa Saunyama kuti isusu semapolitical parties hatikumbiri mvumo kuna traditional leader kuti tiendere mberi nemaprograms edu. Maprograms edu haagavenwi netraditional leaders act asi ari under MOPA inoadministwa nemapurisa.
Saka chii chakazonetsa apa vasaruwaka kana mange mapuwa mvumo?
Sezvaunongoziva kuti Zimbabwe yese ndinge pane chisungo chakaitwa nemapurisa achishanda pamwe chete neZANU PF kuti maprograms eTripoli hafaniri kuenderera mberi, TripoC haifaniri kusangana nevanhu. Saka ndokunge apo vakazocherechedza vatotibvumidza kudhara kuti vakange vachikora chirangano vaakuzoedza kuda kuti vagadziridze. Asi takavaragidza tsamba yavo yavanga vatitumira, tikavaragidza zvakare dzimwe tsamba dzemamwe matunhu dzainge dzakabudisa pachena kuti vanga vachirambidza vanhu kuenderera mberi nemisangano yeTripoC. Zvinova zviri kunze kwemutemo nekuti iwe kuziva kwako blessing. Tamunguva yekutsvaga rutsigiro hatingaiti sarudzoka dzekuti vamwe vanobvumirwa kufamba vezanu PF kuziva kwako vanongoita mameetings avo marallies avo pavadira, havatsvagi mvumo kumapurisa. Asi TripoC kana yatoteedzera mutemo wacho, unoona iwewo mapurisa achiedza kuisa mitemo yakaoma kudii kuti zvisabudirire.
Maakazokwanisa here kuenderera mberi nemusangano?
Ndinofara kuti mushure mekuragidzana nemukuverengerana mutemo wacho unogavhena mapublic meetings, mapurisa akaona kuti iwo akange abuda mugwara. Saka takazokwanisa kuenderera mberi zvedu nemusangano wedu tikapedza zvakanaka. Asi chinondisuwisa ndechekuti pataikakavadzana nawo takatotora almost an hour kuti tiwirirane kuti tienderere mberi. Pandi pavangopedza vabva vatoti munofanira kupedza munguva chaiyo chaiyo, vachitadza kucherechedza kuti vakanga vatotidyira hour yerally yedu.
Avo vangawari mtauri webato rinopikisa RCCC kumanikaland vatreva saruaka vachitaura vari parunare kwamutasa atinokwanisa kubata Chief Victor Saonyama sezvo nharembozha yavo yanga isiri kupinda. Mamwe makambani ezvarwa zvekuChina zviri munyika akaita seDinson Iron and Steel Company ine kana kuti DISCO iri kuchera kwaChirumanzu neSouth Mine iri kuHwange ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevashandi zvapa kuti vamwe vashandi vakuvare zvakaipisisa. Bepanau reSunday Times rine nyaya yekuti vashandi vepa kambani ye DISCO neve sangano ZCTU vari kuti vashandi pa kambani iyi vari kushanda vasina zvikwanisiro zvinoita kuti vasakuvare pabasa uye vatenderwe kuzorora vachipiwa zvakare mari shoma shoma. Muzinda weChina muZimbabwe unogara uchiti makambani ezvarwa zvenyika iyi haachikore kodzero dzevanhu achiti vanenge vachitaura izvi vanenge vachida kukanganisa kudyidzana kweZimbabwe neChina. Gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti nyaya dzakadai dzinofanira kumangarwa kumahofisi avo kuti vaferefete. Asi veZCTU vanoti hapana chinobuda mukuferefetwa kwenyaya dzakadai. Mukuseya zvakaitika kuSouth Mine, tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance rinorwira kodzero dzevashandi nevanhu vari munharaunda dzine zvicherwa vafarai maguhu.
Vakatsva gumbo anonzi Perfect Shunde anoshandira kambani yeSouth Mine angari paplant inonzi Chaba. So aishandira pacoke oven panobikwa coke painonyungudutswa kusvika yaliquid. Saka ari ipapo vanorelisa magas pavanonge vachibika coke ye. Saka magas aya paanoreleaswa vanhu vanofanira kutanga vapfundikira.
Nechikonzero chei?
Nekuti anenge ari hutsi huchena hwakaita kunga gore huchisanganawo zvekare nehutsi hwakasviba. So zvinokosha kuti vanhu vatange vasuduruka vasati varelisa magasi iwawo.
Ko chii chakazoitika pakuti munhu atsve zvakaipisisa kudaro vamaguhu sekunzwa kwamuri kuita?
Panyaya yaPerfect vakarelisa magasi vanhu vachiri pedyo pedyo neoven. Saka mukomana uyu haana kukwanisa kuzoona kuti otiza nekupi. So paanga kuti achibve ipapo akabva anopinda mukoki macho maratya anenge anyunguduka aya ndoma akasvika kunotsva gumbo rese kukuzuka.
Ko kune mumwe wacho akatsva uyu zvakafamba sei?
Mumwe wacho akatsva ruoko akapiswawo nemagetsi ipapo paSouth Main zvekare.
Asi kodzero dzevashandi vanenge vakuvara zvakadai dziri kuchengetedzwawo here pakambana?
Dambudziko guru rinoitika ipapo nderekuti kana vashandi vachinge vakuvara zvakadaro vanongoendeswawo kuchipatara but vachingopedza kurapwa vanobva vatodzingwa mabasa. Mumwe wacho akadzingwa basa gore rakapera akatoshaya svondo rapera. Vanenge vasisina cheuviri nenhau yekuti anokuvarira pabasa kambani yacho yaakakuvarira yacho inobva yamusvipa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nemasere kana kuti 28,000 vanonzi vafa mukudengenyeka kwakaita nyika nemusi wemuvhuro muTurkey nemuSyria. Vafa vakawanda vari muTurkey. Kutsvaga vanogona kunge vachiri vakatsikirirwa nemidhuri kuri kuenderera mberi kunyange hazvo vari kubatsira vari kuti mukana wekuwana vanhu vachiri vapenyu wave mushoma. Vamwe vashoma vachiri kuwanikwa havo vari vapenyu zviri kupa vari kutsvaga ava simba rekuramba vachiita basa. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain riri kuongorora zviri kuitika muUkraine rinoti mavhiki maviri adarika Russia inenge yarasikirwa nemauto akawandisa zvikuru muhondo neUkraine kubva zvayatanga kurwiwa. Izvi zvinonzi zviri kubvawo mugwaro reUkraine mukuongorora kwayo kwairi kuita mauto eRussia ari kufa. Zvinonzi mauto anodarika mazana masere ari kufa pazuva. Asi America inoti kunyange Russia iine mauto akawanda ari kufa, kupera kwehondo iyi kuchati torei nguva. Hondo iyi iri kusvika gore nemusi wa24 kukadzi, uye mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwawo kushanyira Poland, iyo ine muganhu neUkraine, kunoita musangano nevamwe vari kutsigira Ukraine muhondo iyi. Mugupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vaimbova mutungamiri wenyika yeBrazil vaJair Bolsonaro avo vari muFlorida muAmerica vanoti vane urongwa hwekudzokera kunyika kwavo mumavhiki anotevera. VaBolsonaro vakabuda munyika mavo mushure mekukundwa sarudzo navaLula da Silva pasina kugamuchidzanwa masimba zvakanaka, sezvo vaiti havana kufara nemafambiro esarudzo. Vanonzi vakadzokera kuBrazil vanogona kusungwa vachipomerwa mhosva dzakawanda, kusanganisira yekutiwo vatsigiri vavo vaida kupidigura hurumende musi wa8 ndira vachiratidzira zvine mhirizhonga mukati. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muhurukuru yedu yanhasi tina
manheru akanaka kwamuri mese. Zita rangu ndinoitwa Beni Hlatshwayo, ndiri mutauriri wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change rinozivikanwa nekuti CCC muBulawayo Province.
Nyika yatarisana nesarudzo dzinogona kuitwa muna Nyamavhuvhu. Mukatudza kuti zvii zvamuri kuitawo kukurudzira vechidiki kuti vakwanisewo kunge vachishandisa kodzero yavo yakakosha yekuvhota iyi?
Takatarisana nesarudzo Blessing, tiri kukurudzira vechidiki kunyoresa kuvhota. Mukukurudzira vechidiki, zvatinoita isu sevechidikiwo, tinotaura nevechidiki tovakurudzira kundonyoresa kuvhota. Kana tavakurudzira kundonyoresa kuvhota, tinovabatsira zvakare neyatingati transport, kuvatakura toenda navo kumaofices ezek, tovabatsira kuregister mumwe namumwe nechitupa chake oregister kuvhota. Kana tavatakura kunzvimbo dzatinenge tavatakura tichisvika navo kuzeki vachiregister, kana vapedza kuregister tinovatora tovadzorera kwatinenge tavatora.
Nechikonzero chei muchivabatsira nemichovha?
Nekuti dambudziko zhinji rine vechidiki nderekushaya transport yekuenda kuzeki kundoregister, number 1. Number 2, vamwe vacho havatorina zvikwanisiro zvinoita kuti vabvumirwe kuregister kuvhota.
Ndezvipi izvi?
Zvakaita sezvitupa vanenge vasina. Saka vanenge vasina tinotsvagawo nzira dzekuvabatsira nadzo. Mumwe zvimwe zvese zvinenge zviripo, but mukana wacho wekundotora chitupa ndo usina kumira zvakanaka, nekuti kunomirirwa nguva refu kuti uwane chitupa. Asi isu sevechidiki tiri kuzama pese patinogona napo kuti takatarisana nesarudzo ya2023 vechidiki vese vanyorese kuvhota, vagozobuda neuwandu hwavo vachivhota.
Zviri nyore here kuti mukwanise kuunganidza vechidiki ava vachienda kunonyoresa kuvhota? Nekuti tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo mapurisa ari kupomerwa mhosva yekusunga vose vanenge vachikurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota, zvikuru vebato renyu kanawo dzimwe nguva nevadzidzi.
Kurwira nyika zvisinyore, Blessing. Kutomiramira kuunganidza vechidiki kwatiri kuita uku kurwira rusununguko kunyanyanyanya rwedu isu vechidiki. But dambudziko ratinoita nderekuti tiri kurwira rusununguko tiri mukati kati mwemadictators, ekuti havadi kuti tiungane, nekuti vanoziva kuti simba revechidiki rinounza shanduko. Simba revechidiki rinoumba ramangwana rakajeka. Saka havatitenderi kusangana, nekuti tikada kusangana vanotisunga, vanombunyikidza kodzero dzedu. Isu tine kodzero according to constitution yekuungana tichiita zvinhu zvedu zvatinoita murunyararo.
Zvino munozoita sei kana zvinhu zvakamira zvakadaro?
Sevanhu vari kuda rusununguko mukati menyika yavo, tinoramba takaenderera mberi. Kana tichisungwa, tinongotosungwa tichirwira shanduko, nekuti vana veZimbabwe varwadziwa. Vechidiki havana mabasa, saka vasina mabasa zvakangofanana tagara takangotosungwa. Whether tiri kumapurisa kana kuti hatisi kumapurisa, takangosungwa. Saka tiri kurwira rusununguko kuti tisununguke. Tinotoshinga kusvika tabudikidza kuti tikwanise kutora vechidiki tindovarejista kuvhota, chero zvazvo zvakaoma.
Tichitarisa imo Bulawayo mamuri nemudunhu reMatabeleland, zviri kubuda kazvikuratidza kuti vanhu vashoma ndo vari kunyoresa kuti vakwanise kuvhota. Chingava chikonzero chei?
Chikonzero chiri kuita kuti vanhu vaite sekuti vashoma inyaya yekuti vamwe vakarasa tariro, nekuti vamwe vanoti since kwakabvira kuchivhotiwa hapana patakamboremekedzwa kodzero dzedu maringe nekusarudza kwatinenge taita mutungamiri wenyika. Vanhu vari kupedzwa simba nekuti vari kuti maelections acho haana zvaanobatsira nekuti anenge akatorigiwa kare. Saka isu sevechidiki tine basa rekudzidzisa nekunyengetedza vanhu kuti vanzwisise kuti shanduko yasvika muZimbabwe, yekunzwisisa kuti maelections a2023 ari kuunza shanduko muZimbabwe.
Sei muchidaro?
Vachamisa vachatungamira Zimbabwe kubva mugore rino ra2023. Saka tiri kuzama nenzira dzese kuti manumbers evanhu vari kubuda kundonyoresa kuregista kuvhota awedzere. Chimwe chiri kuita kuti vave vashoma ndechekuti pari zvino kuregista kuvhota kuri kuitirwa kumaofisis ezeki chete.
Pane dambudziko rei ipapo?
Mumwe anoona kuti nguva yake zhinji ndeyekutsvaka chekudya, nekuti vanhu vari kutambura blessing havana chekudya. Akafunga kuti kundotora 1 hour kana 2 hours akamira kuzeki asina chekudya, asina kana mari muhomwe, kwaari zvinomupedzera nguva kana kuti hazvimubatsiri. Saka vanhu vazhinji vaakutoti zviri nani kuti vaswere zvavo vachitengesa mumigwagwa kuti vawane chokudya.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vahlachwayo nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda blessingness, tinotenda zvakanyanya nekupawo vechidiki mukana kuti vataure zvavanoshuwira kuti zviitike mugore rino ra2023.
Avo vanga vari mutauriri webato revechidiki reCCC kuBulawayo vaBenhlachwayo. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu ichi, zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Vatereri, yasvika nguva yechirongwa chenyu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mucharangarira here mubvunzo wesvondo rapera uyu?
Mitadzo zvedu zvinobva pana Adamu naEva, zvatakatemerwa mirayo yekuti uchadya cheziya nyoka ichafamba nedumbu uye ichakuruma iwewewo uchava muwengi wenyoka. Jesu ndokuzotifira kuti tiregerwe pazvitadzo izvozvo. Saka toda kunzwisisawo kuti mimba haicharwadzi here uye haichatora 9 months here, cheziya hakusisina here, nyoka haicharumi here, takaregerwa pazvipi chaizvo nekuya kwaJesu kana kuti manyautsamukanwa chembere kurota ichiyamwa.
Nhasi tina mufundisi Silvanus Mukoriro vanoti pane zvavanodawo kuwedzera pamashoko etsananguro atakapiwa namufundisi Oliver Mandi Sodza svondo rapera. Pastor Mukoriro, kwazisai vateereri mugova pavo maonero enyu.
Kwazwai, kwazwai vateereri. Ndinofara nomukana wandawana. Pandora kuti ndingowedzera pane zvakavunzwa Reverend Oliver Mandisodza, vakapindura zvakanaka zvisingabviri. Pandoda kungowedzerawo zvishomanane ipapo.
Nyaya yatakatarisana nayo ndeipi Pastor Mukoriro?
Nyaya yatiri kutarisa iyi iri kubva kuna Mavambo kana kuti Genesis chapter 3 verse 15. Tinoona Adam na Eva vachipuwa chitarafu kana kuti mutongo wokutadza kwavo. Nekuti pavakaudzwa kunzi musadya muchero, vakanzi nezuva ramuchaudya muchafa. Mukadya muchero uyu muchafa. Naizvozvo kufa kwaifana kuuya. Kufa kwaivapo kwaibva pakuti vanhu vakadya muchero wavanga varambidzwa. Uye Bhaibheri rinotodaro kuna Roma chapter 6 verse 23 kuti mubayiro wechivi rufu. Rufu rwakavapo nokuda kwechivi.
Pastor Mukoriro, udzai vatereri kuti izvi zvinotsinirwa papi mubhaibheri?
Tikaverenga kuna 1 Corinthians chapter 15 paverse 55, Paul ane mubvunzo waanobvunza. Anoti, kuripiko kukunda kwako iwe rufu? Ruripiko rumborera rwako iwe rufu? Rumborera rwerufu ndicho chivi, uye simba rechivi ndiwo murayiro. Asi Mwari ngaavongwe anotipa kukunda kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu.
Takatarisa izvi Pastor Mukoriro, kukunda kwedu kwakabvepi?
Kukunda kwedu kwakaunzwa naJesu Kristu. Uye chinhu chatiri kuunetsana nacho rufu. Nokuti izvo zvatiri kuona zvinosanganisira kudya cheziya nekurwadziwa nenhumbu, zvunhu zvakauya nokuda kwechivi, zvunhu zvakaunzwa nechivi. Saka Jesu paakaenda pamuchinjikwa, akaenda pamuchinjikwa kuti abvise chivi muvanhu, kuti asunungure chivi kuvanhu. Akauya kuzoratidza nyika rudo kuti irichirega kuva nechivi. Ndosaka John chapter 3 verse 16 ichiti, nokudaro Mwari akada nyika akapa mwanakomana wake mumwe oga kuti anani anotenda arege kufa asi ave neupenyu husingaperi huri muna She Jesu Kristu. Upenyu husingaperi huri muna She Jesu Kristu. Jesu vakatidzikinura kubva kuchivi. Zvino kana tichinge tadzikinurwa kubva kuchivi, tichava vana vakezve, tichadzokera kuvana ukama hwakanaka naye. Kunyange zvazvo tichirwadziwa panhumbu, asi tava neukama hwake hwakanaka naye, uye tava kukwanisa kuwana upenyu husingaperi. Nokuti munhu achafa rufu rwenyama kuitira kuti agoona kupinda muupenyu husingaperi hunowanikwa. Asi vanenge varamba kuteerera kuna Mwari vachafa rufu rwenyama, vagofa rufu rwomweya. Isu takatenda muna Jesu Kristu, takadzikinurwa kubva kurufu rwenyama, tava kuwana upenyu husingaperi muna Jesu Kristu. Mubvunzo ndokuti saka izvo zviri kondinya here? Yes, munyama ino, panyama ino zvichakondinya zviripo. Nekuti kana zvikasakondinya, Mwari vanenge vasina kutendeka pashoko ravo rekuti pane zvivi, pane makonsekwensi echivi, pane mubayiro wechivi. Saka kufa kwenyama kuchauya, kutambudzika kwenyama kuchauya, iri nzira yokubvisa vanhu munyama ino vachipinzwa munyama yomweya ichauya. Bhaibheri rinotaura kuna 1 Corinthians chapter 15 richitaura nezvenyaya yekumuka kwavakafa. Rinoti vanofa kuti vamuke. Kana vachinge vamuka, vari kumukira kuupenyu husingaperi, uhwo husisina kurwadziwa kwenhumbu, husisina kudya cheziya, husisina kurumwa nenyoka. Kuna Isaya Bhaibheri rinototi munhu achagarisana neshumba vasingarumani. Nekuti tinenge tadzikinurwa kubva kunyama inofanira kuparara.
Tinotenda zvikuru mashoko atapiwa naPastor Silvanus Mukoriro. Vatereri, tumirai maaudio enyu ezvechitendero kuWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo nhasi, manheru muAmerica mune mutambo mukuru weNational Football League kana kuti NFL Super Bowl pakati peKansas Chiefs nePhiladelphia Eagles. Muimbi ane mukurumbira zvikuru pasi rose, Rihanna, ndiye achange achifadza vanhu ivo manheru ano. Aiwa, vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.